mutsika nemagariro echivanhu vana baba ndivo vanozikanwa ari misoro yemba vachitarisirwa kuve ivo vanoshava kuti mhuri dzirarame. Asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana vamwe vana baba vanotadza kuita izvi. Muzvare Karen Mukwasi, murwiri wekodzero dzevanhu kadzi. Muzvare Mukwasi vakaenda kuAmerica mugore ra2016 vakanodzidza zveutungamiri hwemasangano akazvimirira ega paIndiana University pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Muzvare Mukwasi avo vanove mugadziri wemafirimu ndemumwe wevanhu vatanhatu vari muchirongwa chinonzi Conversations with Our Fathers, izvo zvinoreva kuti hurukuro nana baba vedu. Vanoti vakatanga chirongwa ichi nevamwe vavo mushure mekunge vaisa misoro pamwe chete kuti vaone kuti chii chavangaite pakurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba, kusanganisira kubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana, vachiti vakaona kuti dambudziko iri haringapedzwi nekutaura kana kushanda nevanhukadzi chete.
Conversations iprogram yekuedza kuti tishande tese vakadzi nevarume pakupedza nyaya yemhirizhonga mudzimba, kuti titange kuti varume havasi mhandu dzedu panhauyi, asi vanhu vatinokwanisa kutove mapartners edu. And tinotarisa even mhirizhonga mumabasa, kusabatwa kwemadzimai yatinoti sexual harassment mumabasa, tinozvitarisa zvese izvozvo titi tinobatsirana sei sevarume nevakadzi kuti tipedze dambudziko iri.
Muzvare Yvonne Jila ndomumwewo wevari muchirongwa ichi. Muzvare Jila vakaenda kuAmerica mugore ra2015 vakadzidzawo zveutungamiri hwemasangano akazvimirira ega paUniversity of California, Berkeley. Muzvare Jila vanotsinhira kukosha kwakaita kushandawo nevanhurume mukuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba, vachiti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti ndivo vanowanikwa varivo vanonyanya kukonzera mhirizhonga yemudzimba.
Vanhu vanokonzeresa mhirizhonga 95% of those varume. Saka tikashanda nemadzimai chete hatisi kupedza problem iripo, ende kana tisingashandi nevarume, varume vanobva vatofila kuti ivo vari excluded. Kana kune peace mumba, even kunze uku, baba anenge akutarisa vamwe vana sevana vake, achaite even sexual violence kana kuti kudzwanyirira vakadzi. Anenge achifunga kuti inini zvandiri kuda for mwana wangu ndozvandingadawo kuvamwe vana vasikana.
Chirongwa cheConversations with Our Fathers chakatanga gore rakapera nekugadzirwa kwefirimu rinoedza kudzidzisa vanhurume kuve vana baba kwavo. Firimu iri iro rinonzi Mukanya rakanyorwa nemunyori ane mukurumbira Ignatius Mabasa, uye rine vamwe vatambi vane mukurumbirawo vanosanganisira Steven Chigorimbo naamai Stella January. Muzvare Mukwasi, avo vaive production manager wefirimu iri, vanoti rakaitwa nemari inosvika zviuru zvinomwe zvemadhora, uye vanoshandisa firimu iri muzvirongwa zvavo zvavanenge vachiita nhaurirano nevanhurume.
Takagadzira filmu redu rinonzi Mukanya, rinotarisa baba vanga vari kutadza kukudza mhuri yavo zvakanaka, vachirova mudzimai vakazopedzisirova nemwana akuita zvimwe chete izvozvo achirovawo mudzimai wake. Asi baba ava vanozvisvika pavanotendeuka vachiona kuti vanga vari kufamba nzira yakashata. Mukutendeuka kwababa ava vanozoenda vanopindirawo mukati memba yemwana wavo mopedzisirawo mane runyararo. Saka taakutenderera tichitarisa filmu iri, tinoita matraining edu, tinoita maconversations achona atenge tichitaura nevanhurume vachi budo pavanotaura nebackground yavo, tichizoona kuti nedzimwe nguva varume ava vakabuda mudzimba manga munana baba aidza vanga vasipo kana kuti vairova ana mai vavo, ndo vachitozotaurawo kuti zvakazoshatisawo sei upenyu hwavo.
Chirongwa cheConversations with Our Fathers chiri kutsigirwa nemari inosvika zviuru $24 zvemadhora, kusanganisira mari yakashandiswa pakugadzirisa firimu iri. Muzvare Jila vanoti kusamira zvakanaka kwezveupfumi ndechimwe chezvinhu zvinokurudzira nyaya yemhirizhonga mudzimba. Vanoti vanoona sekuti chirongwa chekutaura nevanhurume pakurwisa mhirizhonga chiri kuuya panguva yakanaka zvikuru, sezvo veruzhinji munyika pari zvino vari kuomerwa neupenyu.
Tinana baba vakawanda vairiritira mhuri dzavo vatingati nechirungu mabreadwinners, asi nekuda kwekuchinja kweikonomi vamwe vakadzingwa mabasa vamwe hongu vari kushanda asi mari dzacho dzinenge dziri shoma kuti munhu aite se akwanise kuchengeta mhuri uye futi unoona kuti vamwe vakadzi vanoenda kumabasa dzimwe nguva baba vasingaendi kubasa saka nekuda kweizvozvo zvakonzeresa zvatingati nechirungu crisis of masculinity ipapo zvichireva kuti baba vanenge vakufila sekunge havasi baba zvoita sei zvokonzeresa mhirizhonga saka tikunyanyoona kuti project yanyatsouya nenguva yakakosha stereke
mukuru wePlum Tree Development Trust vaThomas Stole pamwe navaMoses Semwayo avo vanovenyanzvi mukudzivirirwa kwemhirizhonga varume vaviri vari muchirongwa cheConversations with Our Fathers Vasemwayo avo vanoshanda vari muguta remutare vanoti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka chaizvo nevanhurume vakapinda machiri uye shuviro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chisvike kumaruwa
chirongwa Conversation with Our Fathers chakagamuchika zvakanyanya mukati menharaunda yekwamutare varume pamwe chete nemadzimai vakazvigamuchira vakati kudai chirongwa ichi chikaramba chichienderera mberi saka tenderesire kuti Conversation with Our Fathers chicharamba ichichikurudzira kuti vana baba vange vachibatikana nekukudzwa pamwe chete nekuvawo nevana uyezve nekuva vari padhuze nguva panenge pane zvinodiwa saka pfuurirai pamberi vanhu veConversation with Our Fathers ndo zvanga zviri kubva kuvateereri vedu vachitai vapfuurirai pamberi muchikurudzira varume vazhinji vange vari part and parcel yechirongwa chakadai
pari zvino chirongwa ichi chaitwa munzvimbo dzinosanganisira Harare nemutare uye chiri kuendeswa kugwanda nePlumtree mudunhu reMatabeleland South pamwe neHwange mudunhu reMatabeleland North Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava.